Zimbabwe yapinda misangano isingaperi yakaita seii iri kuitwa kuSouth Korea. Kunana Italy vakaenda Italy Africa Summit, US Business Summit, UK kwese vanongoenda. Vachiuya zvevachipembedza kuti tasangana nevakuru vakuru vane mari dzisingaiti dzinotyisa mamulti billion dollar in. Tichivimbiswa kuti vanhu ivavo vachauya ndokuti munyika medu mune lithium, mune gold, mune diamond, mune platinum. Saka vanhu ivavo vachauya vachivhura makambani avo kana ekugadzira mabattery emazuva ano esolar aya. Muchaitwa zvinoshamisira muZimbabwe.
Hazvisi kuzadzisika here zvavanofambira izvi?
Takada kutarisa zvavataurwa navamunangagwe kwemakore mashanu apfuura. Dai zvaiitika zvavanotaura, Zimbabwe ingadai yatoita seDubai nhasunoyo. Asi tinoona kuti hapana kana chimwe chinobuda, hapana kana chinobatika chatichaitika.
Sei zvichizodaro?
Zvinodaro nekuti madhiri emuZimbabwe haabudiriri nekuti inyika ine huori. Wangaendawo kuSouth Korea woti tasangana nevakuru vemakambani akati, tataura nevakuru vemakambani akati, asi makambani ayo kuti vauye muZimbabwe. Nyika dzakawanda idzi dzinenge dzichida kuti zvinhu zviitwe yatingati transparently, zvinoonekwa zvakajeka, zviri pachena, zvisina kubiridzira biridzira, pasina kamwe kamari kanobobuda uchinzi ipa president akakakamari akabatisa apa minista. Ndo zvatinoona, ndo zviri kukanganisa investment muZimbabwe. Mune uori hwakawanda.
Vamunangagwa vati zvirango zveupfumi ndo zviri kuvhiringa zvinhu munyika.
Vanogona kutaura navo kuti uyai muvhure mabhizinesi kuno, kune lithium, muchigadzira mabattery enyu emasamsung nezvimwe zvakadaro. Asi as long as pane uori havauyi. Vanoti aiwa zvigarai nelithium yenyu.
Maridzo yavo inoramba ichiti Zimbabwe is open for business. Haina kuvhurwa here mikana yebhizimisi yavanotaura?
Vangataurawo kuti Zimbabwe is open for business, kutaurana chokwadi Zimbabwe is not open for business. Zimbabwe yakavhara.